mushure nokuti ndinga mirenyi sakomrodzi yemase ndina ngazwa vakindira nyaya dzemachiremba angazira kudzira munyerosa kutsana nemirwa zvakaita zvinhu muzvipatara ikazoirana nasi nehurumende iyo inonzwira kuti pachauta kakuwedzera pakamari kanga kachisiwa maachiremba achisada pakatehusiku anonzi maonkol allowance then mishonga nezvimwe zvinodiwa muzvipatara zvichita zvichipinda zvishoma nezvishoma muzvipatara zvakatarisira kuti zveikonomi yedu isiri kunyatsoita zvakanakanaka paino zvomira zvakanaka zvinhu zvamira mushe saka tazourirana machiremba aakuzvipatara.
Tingati mawirirana pakupuhwa mari yakadii pamunenge muchitaura nyaya yekuti zvo inenge iri yemacall allowance?
Oncall allowance pari zvino inenge yakamira pa$7.60.
Ko pamari yamunotambira pamwedzi yawedzerwa here?
Aiwa, mari yatinotambira pamwedzi inonzi salary yanakodzi.
Saka inyaya here yamuri kukurukura nehurumende kana kuti yanga isiri dambudziko yenyaya yemari yamunotambira pamwedzi?
Aiwa, tinozvizwisisa kuti hurumende haina mari asi pamaoncall tiri kushanda pakati peusiku kwemahours akawandisa ndoyaita tichingokumbira kuti
mangamire zvichemo zvakare zvekuti zvo munge muchibetserwa pakutenga motikari dzekushandisa kunge muchienda kumabasa nyaya iyi yagadziriswa here?
Aiwa, tichiri kuzotaurirana pamusana pe10 million yakanyiri kubuda iya.
Mungatiudze here zvakati wandei ne10 million yamuri kutaura
iyi? Iri kuzopuhwa vashandiri veutano tizogoverana tichiona kuti tinoita sei iri loni yekudzosera zvekuti kana vamwe vambowana panopera ugore vamwe vawana here.
Muri kuti here imimi hurumende yatichakupai ma10 million emadhora yekuti nge muchikwanisa kuchikwereta muchizodzosera hurumende?
Ndizvo zviri kuitika. Ma10 million aya ndevanhu vese vanoshandira utano zvichisanganisira machiremba, manesi, maenvironmental health technicians nemazino vazvo.
Kudzokera kubasa kwamaita uku kwatanga rini?
Kwatanga nhasi kudzokera kubasa kwataifa.
Saka vana chiremba vose vanga vachiratidzira vadzokera kubasa kutanga nhasi?
Kutanga nhasi vana chiremba vachiratidzira vadzokera vanga vari kure nemasessions avo savapawo zuva rekuti vafambe mangwana asi nekuvatumi chiremba vesaningwazana.
Mune chivimbo here Dr. Ngwenya nezvamavimbiswa nehurumende kuti ichaita?
Nechivimbo kuti vachaisa kana vasinge vasinawo zvoita taratidzira zvekare kune uhuro.